Gwaro raburitswa navamunangagwa iri rinoratidza kuti pane makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaburitsa mari nechitsama kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mamwe emakambani aya anosanganisira makambani echiramangoda kwachiyadzwa anoti Anjin, Jinani, Canadio Miners pamwe nemarange resources. Gwaro iri rinoratidzawo zvakare kuti pane zvarwa zvakawanda zvekuchina zvakaburitsawo mazakwatira emari zviri kunze kwemutemo. Vachitaura pamusoro pegwaro iri munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati gwaro raburitswa navamunangagwa iri rinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori sezvo pasina vanhu vane mazita makuru vadomwa mugwaro iri.
Chekutanga ndechekuti mari yawaburitsa yacho haisvike 15 billion yacho. Ndochekutanga ichocho. Saka imwe yacho ine pairi. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti listi iri vanhu vakuru vakuru veZANU PF havapo. Vanhu vakuru vakuru veLacoste havapo, havana kunyorwa ipapa. Asi tonyatsoziva tese kuti vanhu vakanga vaine chekuita nemadiamonds, vanhu vane chekuita negoridhe kuna Midlands ikoko uko. Saka listi iyi kuunzwa kwayaita yaitwa iri listi yecover up. Chechipiri ndechekuti vamunangagwa vakavimbisa kuti mari yakabuda kunze ichadzoka. Asi pari zvino hatina kupiwa list yacho kuti mari yakadzoka ndeipi, yakadzoswa nani uye kwakadzosa mari, kwakadzoswa mari. Saka zvatiri kuona hapa ndezvekuti vamunangagwa vari kuruma vachifuridzira, vachifuridzira. Asi chavanonyanyisa kuita ndechekuti vanokavhira vanhu vari muZANU PF. Tinozviziva kuti kune vanhu vakatoba madiamonds kuCongo, kune vanhu vakaba madiamonds imo muno, asi havamastavo hapa havapo, vanhu vanozikanwa nenyika yose.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vatiwo kuwanda kwakaita zvarwa zvekuChina zvinonzi zvakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo kunoratidza kuipa kweurongwa hweLook East Policy hwaitungamirirwa nevaimbi vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Taone hedu urongwa hwacho nelisti racho remaChina, but vanhu vanozonetseka manje kuti zvakuita sekunge varikungochaya vanhu va
zvichakadai. Mutungamiriri wesangano rinoona nezveupfumi reZimbabwe Economic Society Valav Mokadenge vati mari iri kutaurwa kunzi yakaburitswa kunze zvisiri pamutemo haisi mari yekuti nyangwe ikadzorwa munyika inovandudza upfumi hwenyika.
Chinhu chikuru ndechekuti hurumende itsvage mari iyo anonzi maFDI, foreign direct investments. Ndizvo bedzi zvinokwanisa kuti upfumi hwenyika huende mberi. Uyewo hatizivewo kuti iyi listi yatapuwa iyi ine tumari tushomashoma. Makambanis emamining base ndo ane mari iripo. Saka ishu yeforeign direct investment ndo iripo. Asi chimwe chinhu chikuru ndechekuti tito vana veZimbabwe mabusiness people vakaita sana vana masiwa veEconet vayavaya hatingaende kunotsvaga mari kubva kune vamwava tisingatsvage vedu vemunomo. Chii chinosakisa kuti vasauye vana masiwa vavai muno vaite sana Dangotiwo? Nokuti vakauya ivava ndo vanopa confidence kuti vamwe vauye kuzoinvesta in the country.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika wevachishanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachichenesani Ntungagwa vati vamunangagwa vafanira kungogumira mukutaura chete kuti mari yakaburitswa zvisiri pamutemo asi kuti vanofanira kutora matanho akasimba kuti mari iyi idzoserwe mumabhanga ari munyika.
Kana kwaburitswa tiyatingati list, munhu anotarisira kuti chinenge chakakura matanho achatorwa panyaya dzekuburitsa mari. Handifunge kuti inini listi yange chiri chinhu chaisingazikanwa. Chinhu kuona kwangu chachagara chingozikanwa. Asi chikuru yezvino ndechekuti zvoitwa sei kuti zvigadziriswe. Kuona kwangu ndopane nyaya.
Vamunangagwa vati vachatora matanho akaomarara kune vasina kudzosa mari yavakaburitsa kunze kwenyika vachiti ndizvozvo zvimwe zviri kukonzera kuti mari ishayikwe kumabhanga neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.